manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 11 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti kupa mamwe makambani mari dzavo dzainadzo kunogona kukanganisa kusimba kwemari itsva. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanopembera nekusekerera kana vemapata anopikisa vachitatsurana okonzera gakava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vaudza Studio 7 kuti Reserve Bank of Zimbabwe inofanira kuparadzwa Zimbabwe yongoshandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti yakundikana basa. Muzvinafundo Hanke vanoti hapana munhu ane chivimbo neZimbabwe sezvo isingatevedzeri mitemo vachiti hapana mari inoshanda pasina kuimbika uku. Vati hapana anoziva kuti goridhe riri kunzi rakatsigira mari yeZimbabwe gold kana kuti zig riri kupi. Mukuziyanya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vapersistence kwanyanya.
Ndioni chezvakafanira ndioni chezvinodare nekuti banga guru rehurumende ranga richizama zvakanyanyisika mukunetsa kwazvanga zvichiita nyika yedu yakasiyana nedzimwe nyika nekuti ine zvakawanda zvinotipikirira zvekunze tiri pazvirango zveupfumi tanga tinazvo kwemakore akawanda patiri kubva kunenge kusina kunatso kuita zvakanaka saka vakatikonzeresa kuti upfumi hwedu husafamba zvakanaka mari yedu ikafamba zvakanaka saka mukuzama kwatanga tichiita tasvikawo patinofungawo kuti apa tinenge tazama senyika.
Vari kuti dambudziko guru reZimbabwe inyaya yekusateedzera mutemo nekudaro vari kuti chero zvinenge zvaitwa nyangwe zvivimbiso zvinopiwa hapana chinobuda panenge pangori pamuromo chete.
Ndichingazivi kuti vanenge vachireva chii pakusateedzera mutemo nekuti pane zvimwe zvekuti makasungwa nzira dzakombo munotofanira kutsvaga nzira dzekurarama nadzo nekuti makasungwa nzira dzakombo nakwese saka ungati makasunga vanhu nzira dzakombo wotarisira zvekuti vanofanira kupopeka zviri nyore aiwa zvinonetsa izvozvo. Saka chimboti paiva ngaambopawo Zimbabwe mukana ende kana vasingateedzere mutemo chinozoita kuti mutemo wacho uteedzerwe chii. Kushandisa dhora rekunze kwenyika yusa kuyusa racho handitiri kungorishandisa chiri moto current system saka chinhu chavanonyaya kuchiropodza handinyatsi kuchiona kuti chii chaizvozvo chiri moto current system tinoshandisa mari yaunoda yekunze kwenyika kana yemuno muZimbabwe saka handionini kuchisa mudambudziko ripa.
Ko zvekuti goridhe racho riri kunzi rinotsigira mari haripo munoti kudi?
Goridhe ndo ratataura zvekuti riripo ririmo munyika rakatotariswa rikaonekwa nemukuru wenyika zvikabuda wani vana veZimbabwe vese vakariona goridhe iroro asi dai vatoti havo ishoma kai hai pabuta taitotiwo ndizvo ishoma haro asi ndepekutangira ndopatatangira tange tichiri vaka shoma nezvishoma.
Chimwe chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere avo vati vanowirirana namuzvinafundo Hanke.
Ndakazvitarisa ndiri kuona kuti bank redu Reserve Bank of Zimbabwe zvaiko zvino hazvisi kukwanisika kuti rirambe richitora masanctions aari kutora seReserve Bank of Zimbabwe. At the same time vachizvimonita ndivo, vachizviongorora ndivo. Chiri kudiwa, chiri kuda an external body isitombori kana kuti yemuZimbabwe. Kana naiwo mareserves acho ngaasatombochengetwa neReserve Bank of Zimbabwe, ngaanochengeterwa kumwe kunhu. Reserve Bank of Zimbabwe ndakatarisa zvaiko zvino atova matsotsi, hatina ruzivo kuti chii chiri kuitika mukati neReserve Bank of Zimbabwe. Vanhu vari kutorerwa mari dzavo, mari dzisingadzoserwi, nekuti ndivo vari kuti chii tiri tine mari dzacho. At the same time ndivo futi vane basa rekuzviongorora. So ndiri kuona kuti takatarisa zvazviriko zvino Reserve Bank hongu ndinowirirana nawo kuti inofanira kuti ichinjwe mashandiro airi kuita.
Asika tichitaurawo nevehurumende nezvipangamazano zveURBZ vakaitawo savaGwanyanya vari kuti rwendo rwuno Zimbabwe yanyatsobaya dede nemukanwa panyaya yekuunza mari nekuti iri kutsigirwa negoridhe kunyange zvaro riri shoma.
Iroro goridhe racho riri kunzi riri kutsigira mari, hapana anoziva kuti how much gold, kuti igold yese here iri mumareserve eZimbabwe iri kunzi ndo yatsigira, kuti gold iyoyo hapana achange achitora kubva mairi here. Hatina ruzivo, hapana patakasainirana, hapana chatiri kuziva kuti achange achimonita nyaya yegold iyi ndiani, ende kuti anenge achitaura neruzhinji panguva yakadii. Tinofanira kunzwa nguva nenguva kuti mareserves iwayo apapi.
Ko pane zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe dei yangoshandisa hayo madhora ekuAmerica, iyo Zimbabwe ichiti hapana nyika ine chiremerera inoshandisa mari dzevamwe.
Chiremerera chinobva mukuguta, hatingaiti chiremerera vana vedu vachirara nenzara semaZimbabweans.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Mike Kamgeremu vanoti nhasi vaita musangano nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu nezvemari imamwe makambani iri kuReserve Bank of Zimbabwe inosvika mamiriyoni akawanda yavari kunzi vachapiwa pakati pegore nemakore maviri. Mari iyi ndiye makambani ange ainge apa panga iri mari kuti vapiwe mari yekunze pamusika wemari kana kuti RBZ Foreign Currency Auction, uye imwe inobatirwa makambani anotengesera kunze kwenyika inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 25% yavanofanira kupiwa mumadhora emunyika. Vamushaya vanhu avo vatisina kukwanisa kubata vaudza vemabhizimisi kuti vari kutyira kuti ikapa makambani aya mari idzi dhora idzva reZig rinogona kushaya basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKamungeremu.
Hongu tataura nagavhena tikavatsanangirira kuti vemabhizimisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo, vamwe vainge vakwereta kuti vaone mari yavakaendesa kuauction kuti vaone kerikarenzi vakwanise kudhiriva maproducts avaida kuimporta. Saka kuti vamirire 2 years zvakaoma, vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutofara.
Ivo vati kudii vamushaya vanhu?
Gavhena vazotsanangura vakati chavazviitira kuti 2 years vari kuitira kuti mari itsva ichangoorai isawa nipe ya flood the market because this is also very like hyperinflation. Saka wati hivyo 2 years inopanyi ita mkana huku bida ama reserve kana ma reserve zi awe bida yani ila ile position yetu ni nika marito so. Saka ta sekundi lakuna gazi na tika nartini kujizisa mwishiko ndirecho wa shukira ta kujizisa chino meka senzi kese kujizisa kutu marieti kujizire saka somehow kame ta kujizisa kujizisa kutu kini necessary. Barikana kana dawaya vanenge vakanyanya kutanywa nazvo kuti hapana ine option varikungoda kuti vawane mari saka hazvite here kuti mubvumirire the financial instrument deparacho randichapuwa vanhu richizimati after 2 years kuti rive transferred kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiyozomirira Madrid akagadzira vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumira naye kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana.
Asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa?
Mari iyoyo hatisiziva tose hatisiziva kuti imari angori mafigures ari kungokotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu mari yandaifanira kundapuwa mari yakati. Saka hatina information iyoyo inenge yatoda ofisi yagazina ndeyekuata kuprovida that information.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaMike Kamungeremu vange vari panhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chikwata cheEuropean Union chiri kushanya muZimbabwe chaita musangano wekusimudzira kutengeserana nevemabhizimisi emunyika nhasi. European Union inoti iri kusimbaradza chirongwa chayo cheGlobal Gateway icho chine chinangwa chekuunza zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora mukudzidzana nenyika dzemuAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana.
Chinoita kuti European Union inyanye kutaura pamusaka peAfrica vasingatauri zveupfumi huri muZimbabwe ndechekuti Africa haioni Zimbabwe senzvimbo ine yekuti vangawane upfumi hunoshamisira. Vanototarisa riri dunhu rese reAfrica.
Sei muchidaro vaMbofana?
MuZimbabwe munonetsa kuti muite anonzi mainvestment ane musoro anobatika. Chatiri kuona iye zvino maChina ari kungouya kuzomora zvavo pasina kana upfumi huri kubhoya muno munyika. Tiri kuona maChina akazara mulithium, vazara madiamond, vakazara kugold variko. Vanhu vemuZimbabwe vari kuramba vachitambura.
Asika European Union iri kuti iri kubata Africa yese, Zimbabwe haipowo here ipapo paAfrica?
European Union kana ichitaura nezveinvestment muAfrica vari kutora vainvestment yekuti business iringe richiita business chairo rinooneka kuti riri kufamba zvakadii, riri transparent pachirungu, vachiteedzera mitemo yenyika iyoyo, ndo business. Saka muZimbabwe hamuna mutemo, muZimbabwe ndeme umbavha. Ndo zvatinoona nana gold mafia vaya vakabobuda pazvivhitivhiti. Zvinotoratidza kuti kana munhu achida kuita business muno muZimbabwe munobota kunga maita madhiri mamwe akaora nevakuru vakuru vemuno munyika, haasiriwo mabhizinesi ari kutarisirwa neEuropean Union.
Iwo makambani ekuEU nemabhanga oko, hakuna here vamuri kuonawo vari kusima mari munyika?
Upfumi hweZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Hakuna kambani chaiyo chaiyo ine musoro ingauye kuzoisa mari yayo munyika iyi inogogara yakachingoita zvisingazvisisiki nenyaya dzeupfumi. Yezvino taane mari yechitanhatu yakunzi Zigi, takaboita mabhondi, takaita maZimbabwe dollar, takaita maRTGS, takaita zvipi nezvipi. Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe inotove nyika inototyisa kuti mainvestor chaiyo chaiyo ari serious auye achiisa mari muno munyika. Uyezve chikwereti cheZimbabwe chiche 17.7 billion ticharamba chiri chikwereti chinoita kuti nyika dzeEuropean Union dzisada kudyidzana neZimbabwe zvakanaka kusvikira nyaya yechikwereti iyoyo, nyaya yematongerwo enyika, nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yehuori dzagadziriswa.
vanga vari vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kukadoma naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vakatyora mutemo pakudoma governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu kunyangwe vaine zvimwe zvikamu mubhanga reFBC. Pamutemo, hapana anofanira kudomwa kuita governor weReserve Bank of Zimbabwe aine zvikamu mune rimwe bhanga. VaMnangagwa vari kumirirwa navaEdwin Manikai avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanzi vange vari kumusangano. Asi mukuziya nyaya iyi tabata vaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vamwe vadzidzi vezinasu vakaendesa vaMnangagwa kumatare. Blessing Zulu, weStudio 7, abata vaNcube.
Tawana mhinduro kubva kuma lawyers president. Vakapindura ivo vachiti vari kuramba kuti sarudzo haina kuitwa nenzira inofanira kuti iitwe nayo. Vari kuti ivo governor ava vangava transfer mashares avo to a trust. Saka kusarudzwa kwavo hakuna kukanganisa mutemo.
Vapa here umbo wekuti izvi ndo zvakaitika, pane mapepa mapiwa here?
Vakatinyorera tsamba vachipindura tsamba yatakanyorera kuna president. Saka tavanyorera futi tichikumbira kuti ngavatipe umbo wacho unoratidza kuti mashezi anga atransfer kune trust iyi. Tive nechokwadi nokuti zvakada kutaura ndizvo.
Vati vapindura here kana kuti muchiri makamirira?
Aitsiri takamirira tsamba yacho, tsamba yavo takaireceiva nezuro. Saka taresponda nhasi tichikumbira kuti vatipe mapetiment acho anoratidza izvozvo.
VaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti iri kushushikana neuwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachipambwa nezvikwata zvakasiyana siyana munyika iyi, kusanganisira zvimwe zvinopfurikidza mwero. Kubvira zvakapambwa vamwe vasikana muna 2014 pachikoro cheChibok, pane vana vechikoro vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mashanu vapambwa nezvikwata zvinenge zvichida mari kuti zvivasvinungure. O.J. Simpson aive mutambi weAmerican football uye aitawo zvemitambo anonzi ashaya nhasi ave nemakore makumi manomwe nematanhatu, anonzi afa nechirwere chegomarara. Simpson akambotongerwa mhosva yekuuraya aive mudzimai wake Nicole Brown Simpson neshamwari yake Ronald Goldman kuLos Angeles, akasuwanikwa asina mhosva nedare. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muhurukuro nebepanhau reThe Third Eye ekuti vanopembera kana vemapato anopikisa hurumende vachitosorana pachavo, anonzi nevamwe vanopikisa anotsinira vagara vachitaura zvekuti ZANU-PF ine ruoko mukurwisana kwakaparadza mapato anopikisa anosanganisira Citizens Coalition for Change, Asi vezanupf nevanotsigira hurumende vanoti kusarongeka kwemapato anopikisa ndiko kunopinza mhepo yakaipa mumapato aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vatawanda dzokora avo vaimbewo nhengo yebato reTCCC mudunhu reNorth America pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza vadzokora kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa aya.
Tigaro ziva kuti vamunangagwa avasi eDemocrat, avafarire mapato anopikisa, vanoda kutotonga vega, dai zvaibvira vaitoita one party state, ndoya vari kutovavarira kuti vasvike ikoko. Ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari. Makaona goreria kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuZANUPF kuti ikanganise yaiva MDC pamakore iwayo. Saka iko zvino ndombiro dzacho dzataa kutoona iko zvino ndo mari dzavo dzacho $6 million yakaiswa mukati mevanhu veMDC neveTCCC kuti vaparadze bato iroro. Saka zvese izvozvo tinozviona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa, zvinenge zvichibva kuZANUPF. Saka vanenge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa. Asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi maDemocrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapote vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi.
Vamavhaza, tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri weZANUPF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Munoti
chokutanga ndoda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Mukaona bato risingagone kuzvibata pachezvaro vachita basa rekurwisana nekurwisana pachezvavo, chinhu chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu, iwewe haufanire kumubatsira, because ukamubatsira vanozopedzisira kurwisana newe. Kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika, hatina kuenda kuchurch. This is not a church, it's politics. Saka kupolitics hatina maprisoners atinotakura kumba, tinoenda tichitaurirana chokwadi, tinoda kubatsira nyika nekuti tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana veZimbabwe vadzidze. Isusu veZANUPF tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji. Saka tikaona vatengesi vakurwisana pachezvavo, tototi iyi midzimu yaona yaita zvakanaka vavengi vakurwisana. Saka hakuna chakaipa mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara, hatingati hatichandobvora svika apona.
Tinotenda, regai tinzwe vadzokora, pindurai tinzwe.
Aiwa, isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekusouth Africa vekuBotswana vanoziva kukosha kwemapato anopikisa. Kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita vachiti pasine mhandu vachireva vemapato anopikisa.
Dr. Mavaza, pagara paine kunongedzwa kwekuti ZANUPF inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa. Saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition?
Hatitorina mari yekutambisa yekuti tingape vanhu kuti vaparadze opposition yavo, vanozviparadza voga. Dai tava nemari dai takazotenga chamisa vachoka. Zvino hatina mari yekutambisa tichidaro. Isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega, hatingabatsire kuti vamire vagotirwisa.
Vadzokora, pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka.
Hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens. Chero kauya uine zita ripi neripi, musangano wevanhu usingasarudze usingaita sei unotora chero vanotambura. Saka handizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi, nekuti isu tinongomira semacitizens. Hatipiwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi. Hakuna ari kutambiriswa. Vari kutowana mari ndivava vekuZANUPF vari kuba mari, vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi.
Dr. Mavaza.
Kana upo seli isika gwene kuzi imbata ni za yoga. Isuti sana bavichitonga kusika matonga mera nyanga. Kwanzi na wadu jokora iyo imbato lema citizens. Arzuna watala badoriti. Mekuji triple C ya tizuwa newa kuru wa IOS. Ya tizuwa na DT. Ya tizuwa na chamisa. Ya tizuwa newa kawanza.
Avo vange vari vanongoro razwe matongere enyika vari nengo ye ZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare ku Britain manzo avo zvakare kubva kune vanongoro razwe matongere enyika uye vakambove nengo ye triple C mudunhu re North America vatawanda dzokora vari parunare ku North Dakota muno mu America murukuro yange chikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Ya nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoona sekuti mapurisa ayo akapfura mbavha mapurisa iwawo akagona chaizvo. Dai kwa kuri kufunga kwangu mapurisa iwawo aitopuwa dzimwe nyembe vose hapana chinhu chakashata semba. Hapana munhu akashata sekubakura. Woti kuba usiya wauraya futi munhu wacho wabirai saka unenge uchida kuti adi mhuri yake ikuti kwei chinokutarisa kushandira chii saka mapurisa iwayo mapurisa ndo ari kugona bose ari kuita basa ravo nemazvo mapurisa apa mbavha apo ndo paakagona tatomira kuti asunge dzimwe mbavha futi ndoona sezvinotobetserai
magadiko magadiko vana mukoma Jonga magadiko nana mukoma Tanonoka nyayangu iko ivo purezidendi kana vachikumbira chikafu savanogokumbirira nyika yose kana chavo kugovewa chopiwa ZANU-PF chete ivo vasaita sekuti havazvizivi vanozviziva izvo vanozviziva kuti zvinongopiwa ZANU-PF asi vanenge vakumbirira nyika yose ko chimwe chinoendepi chikafu chenyika yose yavanenge vakumbirirai vozinotoziziva kuti vanotokumbirira nyika yose nhamba ine chizikanwa asi kunozopiwa vanhu vezanu chete saka zviri kufamba seiko pachikafu apo
ini ndine chichemo kuEconet kuti maowners eEconet ndiwo achipo here nhasi kana kuti kambani yakatorwa nevamwe seGold Mafia kuti ndiyo yakurana Econet nekuti service yenyu zvinezvi very poor. Ya very poor considering zvamaita muchatanga mhami nehanya nevanhu pamwe kwai kuri kuti muwane macustomers.
Pastor Joseph Naboto, Studio 7 munofara here mwese vana mukomandano kwahwande. Ana mukoma Jonga Kandemiri Blessing Zulu nevamwe vandakunewa kududza nemazita avo. Aiwa tinobonga zvirongwa zvenyu zvinotipa nguva dzese. Ndinokurudzirawo panyaya yembavha, nyaya yembavha. Mbavha aina kumbonaka. Kudai nditorini purezidendi aitoti watobanga atourayiwa. Ngaatourayiwa, ngaasungwa kana kurova kuti kusapote mbavha. Hatisi kugara zvakanaka ngenyaya yembavha. Bava, dina kumbonaka zvachose. Musambomire mapurisa akaita basa ravo. Ndinotenda sei zvavari kuita nemapurisa. Ngazvirambe zvakadaro. Ngazviremekei, ngazvibongwe zvinoita mapurisa. Tatenda, muve nezuva rakanaka.
Pambavha iyo iri kunzi yakapfurwa nemapurisa, of course vakamupfura. Asi inini handigutsikani nemapurisa nezvavari kutaura. Nokuti mapurisa havaisafanira kuregera mbavha yakafanana iyeyo. Achifamba ari ega asina kusungwa vainge vakamuisa ngetani makumbo nemaoko voti uyati chienda zvinhu ukaisa papi oti apa ivo vonoona kwete kumuregedza kuti ena onotora zvinhu zvako ipapapa hapana chokwadi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table nhasi na8 Maneru tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzira nharaunda dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai nhamba dzeWhatsApp dzinoti 01 202-465-0318. Ndiri Washington DC, ndini Tanono Kawande.
Soku isikadi.